kuti varume nevakadzi ava vanokwana ivo gumi nemumwe havasisiri nhengo dzeMDC. Saka tiri kuti takatsigirwa nezviri kutaurwa neconstitution yeZimbabwe, maasisi iwawo ari makumi maviri nerimwe chete adeclare vacant. Kana zvaita saizvozvo zvotaridza izvo kuti vane zvenge vachida havo kuti vakwikwidze pamaby election achaitika vachakwikwidza.
Vamafume
vagutu havasi kunyatsotaura chokwadi chizere. Vanyora tsamba vatumawo vamandipaka veZANU PF kuti vaite motion muparamende yekuti vashande pamwepo nagutu namuonzora kuti vati vadzinge mamembers eMDC kubva muparamende. Zvakaitika, vanhu vana muonzora vakanyora tsamba mbiri vakaenda kudzimhosva dzematare vachida kutaura kuti isusu zvatakaita zvazvisiri pamutemo. Vakaruza nyaya iyoyo kumhosva kumatare edzimhosva, vakatipa mari yokutaridza kuti vanga varesva kunyora mapepa ekuinda kumatare. Iyo mari iyo vakatipa tikaigamuchira. Zvinorova izvo kuti maresolutions atakaita pamendeo, isu takaita National Council yapamendeo ikaresolva zvakati wandei ikasuspenda nekuexpela vatungamiri vaviri vakaita Morgan Tsvangirai naLaf Momos.
Ndanga nditerera hangu zvinotaura muhangu zvinombopota zvimbisetsa zvikuru. Isu hatishandi neZANU PF, vangatoti vanoshanda neZANU PF kuda ndivo. Ko ivo vanokeiko vanhu verenewal kana kuti vemaorange kana kuti vegreen MDC? Isu tinoti speaker weNational Assembly naPresident weSenate Mai Madzonge ngatibirei tinzwe kuti vachapa ruling dzekuti chii.
Vamafume,
chinondishamisa ndechekuti vagutu havasi kuda kupindura mufunzo iri kutaurwa. Vakataura ivo kuti havasi kuparticipata mumaby elections. Hapana munhu ari kutya muparamende imomo. Hamuna zvizhinji zviri kuitwa pane kungodzingana chete. Pane mitemo mingani yati yaitwa iko zvino? Chiripo ripo ndechekuti ivo vari kuda kudonata masits kuZANU PF.
Handizvi kuti nyaya honorable Mandipaka yabva kupi blessing. Mandipaka munhu weZANU, hatitomboziviwo kuti kana aita motion ndirotozvinzwa naye mungoma nari kutaura. Isu tiri kuti zvataita isu ndezveMDCT takatsigirwa nesection 129 1K yebumbiro romutemo weZimbabwe. Kuvanorohwa nehananeiko? Ngavambomira akatinzwa kuti speaker vamudhenda naPresident weSenate Mai Madzonge vachati chii? Nokuti apa ndiri kuona vanhu vapanika varohwa nehana nokuti vanoziva kuti nguva yakwana. Havana vanhu vanauya.
Isusu tiri kungoexplaina kuti imimi hamusi kuparticipatawo mumaby elections. Maby elections ari kuitwa kumount Darwin, muri kuvaparticipata here vagutu? Zvinoreva kuti hamuna vanhu here? Maby elections ari kuita
isu tingagoshaya vanhu sei? Ndiri isu pati the biggest party muno muZimbabwe. Muchirungu tinoti we are the only game in town, we are the real deal. Saka tiri kuti isu hatisi kuita election neZANU, tiri kungoti toda kuti maelectoral reform aitwe. Asika vanhu vakapanduka vasiri vedu, tiri kuti ngavabve muparamende.
Saka kana musingadi, saka wachikei kurega kuparticipata kumount Darwin? Wachikei kurega kuparticipata kwamunangagwa?
Hatisi kuteedzera zvaitwa neZANU.
Vamafume, regai vambopindure.
Ziva kuti kune MDC, ikatoziva kuti MDC iriko ZANU inobweza inorohwa nehana. Nokuti anoziva kuti ndisu pati yakakura inodiwa navanhu muno muZimbabwe kupfuura mamwe mapati ose.